Vamubako vanoti pfungwa dzekunyora bhuku iri dzakabva kusangano reAfrican Union uye hurumende yeZimbabwe ndiyo yakazobvisa mari yakashandiswa kunyora gwaro iri. Vanoti pana namuzvinafundo makumi matatu vane ruzivo munyaya dzakasiyana siyana kusanganisira zvemabhizimisi, mamiriro ekunze, mutemo, dzidzo nezvimwe vakaisa pfungwa dzavo pamwe ndokunyora pamusoro peAfrica. Vamubako vanoti bhuku iri rinotsanangura mamiriro akaita nyika dzese dzemuAfrica.
Bhuku racho iri zvakare rinotaridza mamiriro akaita Africa nhasi, kuti Africa ine nyika dzinosvika 54 dzose dzirimo mumo dzinota kana wango unogona ungovhura ngoti Zimbabwe, woona kuti Zimbabwe ina vanhu vangani, Zimbabwe geography yacho yakamira yakadini, Zimbabwe history yacho yakamira yakadini, Zimbabwe economy yacho yakamira yakadini, mining, agriculture na zvose zvinenge zviripo. Ukavhurawo pa Kenya unowana zvese izvozvo. Comoro, Algeria, Egypt, South Africa, zvose zvirimo.
Vatiwo bhuku iri rinopembedza unyanzvi hwakaitwa nevana vemuAfrica.
Zvakare mubhuku imomo mune nyanzvi dzakaita mabasa makuru muAfrica nevanhu vatema vamwe vari kumamiri kwamakungwa. America, Australia, nekumwe kwakadai kuna vanhu vatema vakawanda vakaita zvinhu zvinotoshamisa zvatatisingazivi zvose zviri imomo.
Vatiwo chinhu chikuru chavanoda kuti bhuku iri rishandiswe muzvikoro zvepasi nepamusoro kudzidzisa vana kuti Africa idunhu rakamira sei.
Bhuku iri rinoshandiswa kune zvakawanda. Toda kuti number one rishandiswe kuzvikoro kuti tidzidzise vana vedu kuti Africa yakamira sei. Africa, history yacho yakamira sei, geography yacho yakamira sei, mabasa akaitwa na vanhu vatema navanhu veAfrica ndaapi. Tichida kudzidzisa vana vedu kuti vachitanga kura vachiziva kuti Africa yakaita mabasa makuru. Africa haisi sure kwedzimwe nyika, aiwa.
Vatiwo bhuku iri rinogona kushandiswawo nevemabhizimisi, vamiriri vedzimwe nyika kana nani zvake anenge achida kuziva pamusoro peAfrica. Vamubako vati bhuku iri nderekutanga uye richange rave kuwanikwa muzvitoro zvemabhuku munguva pfupi inotevera. Varayiridzi vemuzvikoro zvepamusoro nenyanzvi dzekuongorora mabhuku vaudza Studio 7 kuti vachazotaura pamusoro pebhuku iri kana vachinge vamboriverenga. Asi vachenesani ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kunyora mamwe mabhuku pamusoro peAfrica, vachiti vanovimba kuti Africa Fact Book ine zvinyorwa zvitsva pamusoro peAfrica.
Inini handione chinyowani paproject iyi. Tofara kunzwisa kuti kuma70s kune yainzi Africa Who's Who. Africa Who's Who iproject yaimhanyiswa neyainzi Organization of African Unit. Handisi kuti varume ava vasikuita basa, asi tofara kunzwisawo kuti kuedza kuumba kana kuti kusimudza rondo yeAfrica zvina kutanga nhasi. Hazvi zvinhu zvinyowani. Hapana zvizhinji zvatisingachazivi neAfrica parizvino.
Pfungwa dzekunyora Africa Fact Book dzakatangwa neAfrican Union Commission yaitungamirwa naDr. Nkosazana Dlamini Zuma, uye chirongwa ichi chakatsigirwa nemahofisi emutungamiri wenyika yeZimbabwe, mapazi matanhatu ehurumende, makambani pamwe nemasangano akazvimiririra mukati nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.